Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384. Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls pazuva regoredzva wakawanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezvoutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere navana 384, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vana mumatunhu eBulawayo, Mashonaland Central, Mashonaland East neMatabeleland North, nezuro vanhu mazana mashanu ane makumi matanhatu nevana 564 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 299 vari vemuHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matanhatu nevana 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 15,829. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nevatanhatu 11,716. Tauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti mutumbi wavaRoy Dikinya avo vakadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls zuva regoredzva wakawanikwa, asi havasati vakwanisa kuutora kubva pawakadonera sezvo pakamanikidzika. Vanotiwo hurumende yakakumbira rubatsiro kubva kuHow Mine kuti itumirewo nyanzvi dzinogona kubatsira nekusvika pane mutumbi uyu. VaFarao vanoti vari kushandavo nevemhuri yavadikinya vachiizivisa pavanenge vasvika nguva dzose. Mumwe wemhuri yavadikinya asina kuda kudomwa nezita atenda kuti mutumbi wakaonekwa asi hausati wakwanisa kutorwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navaFarao kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Pari zvino takakwanisa kuona kuti akadonhera ne mwiri wake wakawanikwa. Tiri kufungidzira kuti mwiri wake, nekuti paakadonhera pacho ndo pane mwiri wakawanikwa, asi panhu apa pakadzika zvemamita zana, saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake, plus panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva, saka panotsvedza. Asi pari zvino zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministri kwedu kweenvironment na minista Mangaliso Ndlovu na permanent secretary vamunodo afa, vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chituna ichi basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita kuti tione chituna ichi kune mugodhi wegoridhe uri kumatebelen south unoitwa iwo how mine ndo imwe fungidziro yanga iripo yekuti vangakwanisa kutibatsira nezvekushandisa sezvo vari vanhu vanopinda pasi vachitsvaga ndarama saka ndo zvatakamirira kuita asi kutaura kwandiri kuita nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora kuti vakwanise kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutombi wavadikinya uri kumafalls kwaakadonhera mushure mekunge maitika chiitiko chinosuwisa zvikuru chakadai
vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha
hatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho panhu pane matombo asi kana makamboshanyira nzvimbo yevictoria falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani iri rakadzika 10 iri rakadzika 20 and vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere pazvo nematombo mamwe acho aripo nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsvedza ichi chinosuwisa chiitiko chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare nekuti pari zvino chiitiko chekuti angasai chamboitika asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka tiri mukati mekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuvictoria falls asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei vasvike papi vaite sei asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosuwisa chakadai asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu nekuti muvictoria falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vange vachichema inzvimbo yemafaro inzvimbo yekuzorora mushure mekunge vanhu vasangana nezvipingamupini zvakawana gonde rechitanga
ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike unge uchitorwa
veukama tiri kutaura navo masikati anhasi tanga tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vange vachionawo tachivabatsira vanoona nezvekuchengetedzwa nekwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapreciata dambudziko ratiri kusangana naro panhu pandiri kutaura apa mukoma jonga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo repesera kusvika pasi paonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya saka panhu panototsvedza panhu pasitingasvikiki panhu pasati pambosvika and tinoona sekuti veukama nemhuri vanofanirwa kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri idambudziko risingatambiriki nyaya yekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari kunyanya nyanya kuti vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore saka tiri kuedzawo nepatinokwanisa kutaura navo kuti tichema tiri pamwe chete semhuri asi idambudziko rinosuwisa kurasikirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita asi tiri kumiramira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinawo mukuchema kuitira kutionewo kutirerutse mutoro wakadai kana pane zvavanenge vachida tatichedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzwa kuti tinovabatsira sei
avo vange vari mutauriri wezim parks vati nashe farao vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 sangano remisa zimbabwe nezuro rakanyorera gwaro kumukuru wemapurisa commissioner general godwin matanga vachivakurudzira kuti mapurisa abate vatori venhau zvakanaka panguva ino vanhu vachinzi vasabuda mudzimba kana kuti palockdown palockdown gore rakapera vatori venhau vakanetswa nemapurisa vachisungwa nekurohwa vachinzi basa ravo harikoshi zvekuti vangabvumidzwa kushanda mukuru wemisa Zimbabwe, vatavanu moyo, vauza Studio 7 kuti sachigaro wesangano ravo va Golden maunganidze, vanyora gwaro iri, kurangaridza mapurisa kuti basa revatori venhau ibasa rinokosha sezvakataurwa nehurumende vachiti vanoda kuti vamatanga vaone kuti mapurisa haashungurudzi kusunga kana kurova vatori venhau.
Sachigaro wemisa Zimbabwe vamaunganidze muzuva ranhasi vanyorera mukuru wemapurisa Commissioner Godwin Matanga Arwaro rwekuvakurudzira kuti vafambe nekukurumidza kutaura neveZimbabwe Media Commission kuita kuti pasave nekumbunyikidzwa kuvatapire nhau mukutanga kwaita kuvharwa kwenyika.
Chii chakonzera kuti sangano renyu rinyore gwaro iri?
Izvi zvakabva pakuongororwa kwatakaita gore rapfuura kuti pakatanga kumbunyikidzwa tape nhau mushure mekunge yavharwa yatinoti yo lockdown muchirungu. Zvaibva pamushure pekuti mapurisa anga asingacherechedzi kuti Zimbabwe Media Commission yanga isati yatanga kupa maresines kuvatape nhau emwaka wa 2020. Izvi zvairava kuti mapurisa aimisa vatape nhau achivarova achivashungurudza uyezve nemasoja vachiti kutapwa kwenhau hakuna kukodzera kunge kuchibvumidzwa kuchiitwa majournalist kana kuti vatape nhau ngavagare kudzimba. Kasi izvi zvakazomiswa mushure mekunge Misa Zimbabwe yaenda kumatare edzimhosva ikandotaura nana mazvikokota mutemo kuti kwete kutapwa kwenhau kwakakosha yatinoti essential service. Dare redzimhosva rikamisa mapurisa kurova vatape nhau rikavapa mvumo kuti vaite basa ravo. Mukudaro zvakare bazi rezvekufambiswa kwemashoko rakabva rapachiga kana kuti chatinotiyo muchirumbi gazete rekuti vatapi venhau vanova ivo vari vamwe vevanhu vanonzi vanoita mabasa akakosha mukurwisana nedenda atinotiwo maessential services.
Vamaunganidze vati mugwaro irori?
Mugwaro ravo ranhasi vamaunganidze vachimirira Misa Zimbabwe vari kuti mapurisa ngaacherechedze tisave neimwe zvakare nguva yekuti nekuda kwekuti mitengo yemaresinesi yekuti mashando enhau vaite basa isati yabuditswa votanga zvakare kumbunyikidzwa. Kasi kuti ngavataurirane necommission, commission ivape gwaro rokuenda mberi kuti vatape nhau vanobvumidzwa kushandisa maresinesi avanawo kusvikira matsva abuda nekuti ndo zvinoratidza kuti uyu mutapwe nhau kana kuti kwete.
Saka Misa Zimbabwe inoti kuna vamatanga
kurudzira kuti ivo vamatanga nevaya vanoshanda navo vafambise basa nemazvo vachitaura navo neveZimbabwe Media Commission pane kutsetseka kwebasa kwete kuti pasungozoti umwe noumwe anenge achitakurira mumwe nyoka menyu kuti uyu ndiye ari kukonzeresa. Hatingafari kana zvikasvika pakadaro.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavanu moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nasi dare repamusoro redzimhosva kumasvingo richanzwa nyaya yaamai Shilda Chisiri munhu avo vari kukumbira mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yavo. Amai Chisiri munhu vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera bongozozo mushure mokuratidzira nevamwe varayiridzi vakange vachida kuti hurumende ibhadhare varayiridzi $520 emadhora ekuAmerica vakatongerwa mwedzi gumi mujeri. Tatadza kubata gweta raamai Chisiri munhu vaMartin Mureri sezvo nhare mbozha yavo isina kudavirwa. Tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe nezvenhengo yavo iyi.
Wedu mukuru wenyaya yekurwisa nyaya yemuhoro kuti muhoro wedu vemari inotenga mai Shila Chisiri munhu vanove munhu ari widowed ane vana madependents anokwana kuita 5 vachange vachikumbirirwa kuti vapiwe bheo rekumirira kubviswa kwemutongo wehutsinyo wavakapiwa mutongo wekuti vagare mutirongo kwema mwedzi ino kana 10 panye kuti vakachema kuti mhuri yangu yakakura mari yanda kupiwa nehurumende ye US $30 haichakwane kuti mhuri yangu idye urwiswa pamberi pedare na vachichemerwa nemagurukota nerema gweta Zimbabwe Lawyers for Human Rights va Martin Mureri vekumasvingo vachichema kuti vabviswe muhusungwa vachimirira kuti dare racho rizonzwikwa kuti mutongo wakaitwa kumajistrate kuti wangawo usina kufanira kuti munhu asina mhosva yati ambopara munhu asina mhirizhonge yaakaita munhu akasimudza placard rimwe chete achikumbira kuwedzerwa mari ari kuchema kuti mari yangu iwedzerwe onzi aita violence onzi aita mhirizhonga onzi agare mujeri kwe 10 months saka kudare reku high court rekumasvingo ishateerera nyaya iyi ichinzwa kuti majisiri munhu vangatenderwe here kuenda kumba vachimirira kuti vazoita appeal yavo inzwikwe yekuti kuconvictwa nekusendeswa kwavakaitwa zvibviswe
chii chamunotarisira kubva kudare redzimo zvanhasi
tikutarisira kuti dare pamusoro richaona zvakakodzera kuti majisiri munhu vanove mudzidzisi ane 53 years agara ari mubasa rekudzidzisa for almost 35 years asina mfungwa dzekuda kutiza kana kuendepi richaona zvakakodzera kuti vaburitswe vadzokere vaunite nemhuri yavo vaburitswe vadzokere vakwanise kudzidzisa vana vari muchikoro chavanoshandira saka seamalgamated Rochers Union of Zimbabwe tcharamba takatarisira kuti matare edu acha epamusoro acharadza zvakaitwa nedare riri pasi zvanga zvisiri izvo zvekuti mai ava vangapanishirwe kuti sei vanzwa nzara vangapanishirwe kuti sei vawedzerwawo vakumbira kuwedzerwawo mari yekuti vana vawane cheuviri vaendese vana kuzvikoro vape vana chikafu vawane pekugara pakakodzera vararame upenyu huri dignified
avo vange vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare nestu Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio uko isu tinofara vana mbuya mberi kuno hatifari nokuti hakuna mari gorera pfuura iri ra 2020 ranga rakatiomera vedu wee ndinokumbirawo kuti vana vangu happy Christmas happy Doreni nevana vake viri mai nevana vake happy Christmas ndiri mutano zvishoma Dilofara mufarise vamwe nemiwe veikoko vana jonga muti mufarewo happy new year tapinda mugoredzwa ngaritipatsire nezvakanaka kwete kutigira sezva 2020
makadi vana mukoma tanonoka wande ku Washington DC aisichinofara chose tichiti negore idzva iri happy new year machinja mese pamuri koko ndikuti happy vana ve MDC Alliance ndikuti happy kwamuruko ichiti pana 2023 patichabudirire here vachatipa mukano here kunovhotera pati yedu chaiyo yatinoda
mamuka sevatanonoka wande tinotiwo makurukoto negoredzva ndoda ngotaurawo nezvelockdown yekuzimbabwe vanhu vaurawa nenzara vanhu vaurawa nenzara tofamba sei manje kana vatanga lockdown ivo vachiguta isu tichifa nenzara zvodawo kuti vanhu vahwisise problem dzevanhu kuti dzakamira sei kwete kungovhara nyika vanhu vachifa nenzara ndini simba ndiri pano pabotswana apo
asi kunyange zvodii monzo raagoni kuita purezidendi wezimbabwe hazvigoni kuti zviite zvakadaro nokuti haana ukodzero hwekuita purezidendi haana paanogona kusumudza zimbabwe semanyurira yaita ya kuiswa mumadhaka nesanpf kwaikoko saka monzo raangakwanisi kuibudisa zvachose chose chose ngaatibetserewo nezvese zvaaruda kuita izvi kuti abve zvake hatidi kana kunzwa nezvake uyu monzora monzora angasimudze zimbabwe zvachose nekuti hakuna kind ya president werudziro haye kuna president akanda
muka sei pa studio 7 ndoda kutaura kuti chamudziko rachati chamuzimbabwe ndire kuti nyika iri kutongwa nevanhu vachembereso vasina maideas pamusoro pezvo tarisai maexamples ake ivo vamunangagwa Mohadi, Chiwenga, Matema Danda, Chinotimba. The list is endless. But very, very selfish. I don't go to my car for Chetequa, Chitago, But in Jovani, Vaka Sungani, Campira Zakondo, Nika, Ina Guadipi, and Magreva, Darewaya, Yasuka to see as regard. Gava sees regard, Vanava, Vakapto, Zidab. Political science, what pinjam system, what shanty, as a shakana, Nika yende bay, Panakuti, Panaka Tanga Shantanika 40 years ago. Then that's what you do for Vita, Hapana, Hapana, what you post tells my.
Zange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde mchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nasi maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa, tirikuzeya nyaya yekuti vanhu vagare mumba kana kuti lockdown, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kuchirongwa ichi, chirikubatsira here kana kuti kwete vechidiki munyika. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni, Mike Hove.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi sarudzo ichaona kuti bato rine vamiriri vakawanda musineti yeAmerica ndiripi iri kuitwa mudunhu reGeorgia. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vaMike Pence nezuro vakange vari muGeorgia vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaviri vanomirira Republican Party. Nezuro kwekare vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika mumasvondo maviri ari kuuya vaJoe Biden nomutevedzeri wavo amai Kamala Harris vakange vari kuGeorgia vo vachibatsira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kutsvaga rutsigiro. Nezuro kwakare vakuru vemabhizimisi makuru emuAmerica vanopfuura mazana maviri vakanyorera paramende yeAmerica tsamba yekuvakurudzira kuti vaone kuti nemusi wechitatu panoverengwa mavhoti muparamende vaJoe Biden havavhiringwi mukuve mutungamiri wenyika. Vana muzvina bhizimisi ava vanoti nguva yasvika yekuti zvinhu zvichitwa nenzira kwayo kwete kuti nyika irambe ichishungurudzwa nemashoko nezvidho zvemunhu akagundwa musarudzo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvina fundo Stan Mukasa vanoti hapana chinochinjwa negwaro iri vachiti chitima chekutonga kwejekerere chiri kufamba zvakanaka uye hapana chichatadzisa vaBiden kuve mutungamiri weAmerica nemasvondo maviri.
And if you want to change anything, because the zero family requires Musiwe Chitatu, Nengonze Parliament, the Congress, Zita Sangana, Zita Weringa, Mavot, Awacha Piwa, Wagapeza, Opera Guinaya, Kune Mamwe Dime Nengonza, Jizo, Zita Pikisa, Asi Zishoma. Ngekuti ukapikisaka kuchava nekutaura kana kutaura kwapera kuitwa kuvhota mavhoti acho hapo ba angachinje gwara rezviri kuitika izvi hapana ba
nengo dzeparamende kana kuti dzesineti dzamataura idzi vari kuda chinyi ivo vachiziva kuti havasi kubudirira munyaya iyi
kutya vanotya chaizvo ndiye uyu WhatsApp Ngekuti WhatsApp ma supporter aoka wanoita zvezombo zvekuti saka iwo wanoziva zvekare kuti hapana chichachinja ba kwakungotaura kwekuti wangotya kuti tikasataura tinozosoroposwa na WhatsApp hapana chinhu chichachinja
Mataura kuti de kwarora budiswa nevana muzvina bhizimisi harina zvarino chinja chicha vanotya vana muzvina bhizimisi chicha vanotya chakonzera kuti vabude pachena vachitaura zvavataura izvi
ndokunonzi kuti rechimangwana ka wanozokwanisa kuti ahona isisi takasapota gwaro izvi ngekuti iye zvino vari kubvunzwa kuti ko makadara rei pane bongo zvozvo izvi zviri kuitwa izvi kuda kuchinja mavhoti ewanhu saka vari kuda kuzotiesa yechimangwana aiwa isi hatina kunyarara ba takataura asi hapana zvavachakwanisa kuchinja ba ngekuti chitima chekubhurowayo chaenda
tinoona zvakare kuti musi unenge uchitwa certify maelectoral college vatrump vakuunganidza vatsigiri vavo munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira muwashington dc vachiratidzira pamusoro pesarudzo iyi pane zvazvinochinja here uye zvinoreva chinyi zviri kuitwa navatrump
ndomugaro wavo handichatoziva kuti kangani vanhu vachidemonstrata hongu vachauya vachiita ndike zvavanokuita but hapana zvichachinja pa manhengo dzecongress dzichasangana mubuilding yecongress ndopawachaverenga mavhoti ava vanenge vachisaudha vachiita mademonstrations vanenge vari kure saka zuva parinopera vachadzokera kumisha kwavo hapana chimwe chinhu chichachinja pa kuchinja zvinhu asi hapana pachinhu chichachinja ndozvavataurirwa nevakuru vakuru vekugeorgia kuti zvese zvamukutaura hazvina nechokwadi vese hapana zvichachinjwa hapana chimwe chichaitwa kuti mamuve nemavhoti hapasisina chitima chedhemokrasi chakasimba chiri kufamba musi wa20 January wabiden ndo wachaitwa president mutsva
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 Janet Kambo kanova kuna John Chibadura. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384. Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonhera mugomba riri pamapopo maVictoria Falls pazuva regoredzva wawanikwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.